zvakanyanya kuti battle zvekuti kuitira muno muphiladelphia mamunoziva kuti ndomakatanga independence yeamerica. So mashura nezviratidzo zvatakaona nezuro kuWells Fargo Convention Center.
Amai Michelle Obama vakataura, vaBernie Sanders vakataurawo pamusoro pekutsigira kwavo. Zvizvamungataure zvakakosha zvakabva muvaviri ava.
Chakandibata ndechekuti Hillary Clinton naBernie Sanders vanhu vainge vachikwadapurana kubva muna January. But nekuti mumwe akundwa, uyo akakundwa Bernie Sanders abva abvuma kukundwa akusenzana naHillary. But speech yakanyanya kundibata ini ndeya Michelle Obama. Michelle i-first lady, even pakutaura kwake achipindura Donald Trump, haana kumbobata Donald Trump nezita rake, haana kumbomutuka, haana kumbomuita sei. Isu kuZimbabwe tine vamwe vanonzi vai Mugabe, nekuti pese pavanovhura muromo kutuka chete, kana kuri kutuka kwavanoita vanoitwa mai mujuru, unotosha kuti mai mujuru vacho asi vakato raimunhu. Saka takaona first lady akasiyana nezvatinoona kuZimbabwe.
Imi semutungamiri wePeople's Democratic Party, zvii zvamuri kudzidzawo?
I think chiri papa ndechekuti demokrasi haisi yekumhanyira, haisi yekukambira. KuAfrica tinonyanya nekutaura nekunyepera demokrasi. Ndosaka tichiita zvinhu zvisina muumbiro remutemo. Demokrasi vanhu ndo vanosarudza, kwete munhu kunzi angosimuka achiti nhingi waanhingi. Asi hakuna substitute kudemokrasi, hakuna alternative kudemokrasi. So ngatirambei tichiunderstanda kuti mama models edemokrasi akafanana China ndeenhema. Hakuna answer nesolution kudemokrasi. Ndochidzidzo chandaona kuinstitution ino yandiri yeDemocratic Party. Guta rino rePhiladelphia rinove ndiro rakaita kuti rakanegotiata nekuhosta maconstitutional talks akaitwa America nyowani ichangotangwa. Kare kare mugore ra1774 pakasangana vana Hamilton, vana Jefferson, vana John Adams, vana Quincy Adams nana George Washington.